Mutaurirwe muzinda weAmerica muZimbabwe vaDavid Magwaya vaudza Studio 7 kuti mashoko avaTrump kunyika dzakaita seNorth Korea anokodzera nekuda kwezviito zvenyika idzi.
President Trump's speech was quite forceful, and I think this is a time.
Mashoko President Trump anga akasimba uye zvindo zvinodiwa kana takatarisa zviri kuitwa neNorth Korea. Nyika iyi iri kutivhundutsira neshamwari dzedu. Isu tinoda kugadzirisa nyaya iyi murunyararo, asi tinoona kuti North Korea iri kuramba ichidenda uye inenge isingade zvirunyararo.
VaMagwaya vati America inotsigira zvikuru zvirango zvakatemerwa North Korea neUnited Nations mushure mokuedza zvombo zvinoparadza pakuru, uyewo vatiwo vanovimba kuti dzimwe nyika pasi rese dzicharemekedza chisungo ichi. VaMagwaya vati vanobvumirana nemamwe mashoko avaMugabe ekuti panofanira kuva nekufidzana kwakasimba pakati penyika dzepasi rose kuti pave nerunyararo pasi rese.
Who want peace and want to have a peaceful coexistence with
North Korea. Zvirango zvakatemerwa North Korea neUkraine. Uye tinoda kushanda nedzimwe nyika kuti tigadzirise dambudziko iri muKorean Peninsula.
Vati America yakazvipira kushanda nenyika dzese dzinoda kuti kuve nerunyararo. Sachigaro vekomiti yeParamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika zvakare vari nhengo yeParamende inomirira makonde muNational Assembly vaKindness Baraza varumbidza vaMugabe vachiti ndivo vega vane zvivindi zvekuudza mutungamiri weAmerica kuti asiyane nenyaya yekubvundutsira dzimwe nyika.
Tinoda isu kugara zvakanaka pasi rino, tinoda zveukama kugarisana seukama. Saka rega kutaura mashoko akadaro uchishidzira nyika diki, iwe nekuti unai uri nyika hombe, unotungamirira nyika hombe. Saka vakatarisa zvikuru purezidenti ende vamwe vakavaomberera pavaitaura mashoko avo iwayo.
Mumwe mugari wemuHarare vaNyasha Shumba vaudzawo Studio 7 kuti vanotsigira mashoko emutungamiriri wenyika.
WaMugabe vari right panyaya yekuti vanga vachiudza vaTrump kuti vanofanira kuvhundutsira dzimwe nyika dzakaita sana North Korea.
Mutauri weMDC inotungamirwa navaWolfe Ncube vakurawo nechihwai vati zvakanaka chose kuti vaMugabe vataure nezverunyararo, asi vanofanira kutanga vaona kuti munyika mavo mune runyararo.
Ivo vanotaura zvemabhuli zvevamwe vanoruva vamwe, asi munomu muZimbabwe tanzwa tinogara tine kakusuwa nguva yose yatienda kusarudza. Munhu asingadi kubva pachigaro, munhu anoshandisa simba kusada kubva pachigaro. Saka nokudaro toshamisika nokuzotukana navaTrump kwavanotaura, isu gore yacho vatinoziva ndivaMugabe.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vatakura zhangazha vatiwo vaMugabe vakataura mashoko aya kusimbisa ushamwari hwavo nenyika dzakaita seIran neVenezuela. Vatiwo nyika idzodzo dzinodyidzana zvakasimba neZimbabwe, uye vamwe vatungamiri venyika idzi vakatomboshanyira Zimbabwe.
VaMugabe vaida kutaridza kuti vari kudivi renyika idzodzo dzaitikwa navaTrump, nokuti nyika idzodzo dzakaita sanaIran dzine kakuchidzana navaMugabe nehurumende yavo. Saka pachinhano cheUN vaida kutaridza kuti chokwadi chiripo vanomirana naIran nanaVenezuela.
Zimbabwe nenyika idzi dzakatemerwa zvirango zveupfumi neAmerica nepamusana pekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika idzi uye kusaita sarudzo dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.